iro igaro zivaka kuti vari kutaura zvindiva nani ndovarungu vachoka vanoda kuramba vachitishungurudza isusu vanhu vatema muAfrica. Zvisati zvangodaenderera mberi ndofunga ngatingoti pamusangano wakaitika iye zvino musabi shuwa shuwa 16 countries mapuresidendi 16 vagoti ivo musi wa25 October ngatirekogonizei zuva iri rokuti Zimbabwe yashungurudzwa neEurope yashungurudzwa navarungu vese iva vagoita mapenzi and then ava the few white controlled countries vagoti zviri kuitika kuZimbabwe hazvina maturo. Chinonzi human rights chiko? Mahuman rights ani? AmaZimbabwe nzere kana kuti kwete? MaZimbabwe vakatora ivhu ravo nderavo, havana kana kumboinvaita murungu kuti abuye kuAfrica, havana kumboinvaita kuti murungu abuye kuZimbabwe. Nhasi uno vakuti mahuman rights api acho? Who are they after all?
Asika vachiri manzu, kana muwakidzano wako akakutaurirawo kuti mabatira auri kuita mhuri yako akaipa, mungati here nokuti takaremerana kumugano saka ari kunditsuura?
Shoko rawashandisa kuti muvakidzani, ndofunga dei watomboti ongororei. Hatina vumakidzani neAmerican government, hatina vumakidzani neNetherlands government.
Mizinda yavo iri
muAfrica.
Mizinda yavo iri muZimbabwe vachiri manzu.
Ndokutanga ivavo.
Mizinda yavo iri muZimbabwe vari kuona zvamuri kuita zuva nezuva.
Korekti, iripo muzida kauzo kuda kudini. Iye zotarisa, in the whole world, mukaita research pa Google, uchaona kuti the American embassy, the biggest of them all, is in Zimbabwe. Zvibvunze kuti ini makaei.
Nekuti mune ushamwari hwakanaka.
Hatina ushamwari hwakanaka, asi zviripo zvavanoziva zvatinazvo, maybe isu zvatisati taziva, vari kuda kuluta.
Asi chii chakaipa vachirumanzi kuti hurumende ingogadziridzawo nyaya dzekodzero dzevanhu? Nokuti kubva kare ndopainongopomerwa kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu.
Kodzero dzavanhu hadzitangi namaforeiners kutitaura kuti dzindidzo kodzero dzenyu. Isusu tisu tinoziva zvatinoda. For example, tisu takaziva kuti no ivhu redu tatorerwa, asi ivavo vose vamacountries amunotaura ivavo vakatovera chiti aiwa matorero avarungu chilendi yavo. Asi vasingazi kuti varungu ivavo ava havana kunge zviri zvizvarwa zveZimbabwe, saka kodzero yacho iri papi? Vanhu vakatouya muno muZimbabwe, saka vanofanira kuita zvido zvedu zvavanhu vatema muZimbabwe. Sesuvo kana taakuda kuenda kunana France kupi, kunana Germany kupi, kunana America, techiita zvido zvamaamerican.